kumusangano uyu tanga tichitarisa nyaya dzekusimudzirwa kwemadzimai kuti tione kuti ubatwa-batwa hwese hwatinoita hatingati maunionistivities chii chatingaite kuti pese pane chiitiko chinovepo pange pane kutarisiswa kweroo kana kuti tingati isu kuita kwemadzimai mumabasa ese anenge achiitwa neunion. Tanga tichitarisa zvakare kuti tingaite sei mushure mekuona kuti ichokwadi kuti muAfrica dzidzo yemadzimai yakatora nguva kuti inge ichizoongororwa. Naizvozvo ndosaka tine madzimai vashoma vari mutungamiri wekunyange kumaunions kwatinobva. Saka tanga tichitarisa zvakare kuti zvii zvingaitiwa kuti vakadzi ava vange vari nemaqualifications anotarisirwa kunge vainavo kuti vakwanise kutorawo zvigaro izvozvo zvepamusoro kuti tinge tichienzana nevarume pamabhodhi anomirira maunions.
Musangano wangu uchipindwa nemadzimai chete here kana kuti kana vanhurume vapindawo musangano uyu?
Musangano uyu wanga une madzimai kunyanya asi tangatine zvakare varume vanova masecretary generals ematrade union ari musouthern Africa. Chikonzero chataitira kuti varume ava vavepo ndechekuti ndiwo madecision makers. Saka takaona kuti tikauya kunoronga zvinhu zvedu tiri tega inononotonopinda zvakare rimwe basa kuti unge uchizokwanisa kuti varume ivava vanzwisise kuti sei zvakafanira kuti mabasa emadzimai mutrade union anga achikosheswawo. Saka tanga tine varume vanova masecretary general ematrade unions emsouthern Africa.
Chii chakasvitsa kuti munge muchibuda nemusangano wakadai? Kusabatwa zvakanaka here mumasangano mamunoshandira kana kuti pane zvimwe?
Haisi nyaya yekusabatwa zvakanaka nekuti kumatrade union kunoedzwa zvakanyanya kuti munhu wese anga achibatwa zvakanaka. Tinotendera kuti ndisu zvikoro zvedemokrasi asi mukuita mabasa edu takaona kuti vakadzi vakasaririra kunyange chido chiripo chekuti vakadzi vange vachisimudzirwa.
Zvii zvisungo zvamabuda nazvo mushure memusangano wenyu wemazuva maviri?
Tawirira naisu kuti semadzimai emusouthern Africa tichashanda nepese patinogona kuti tione kuti hakuna discrimination munyaya dzezvedzidzo izvi. Mwana wese anofanira kunge achiwana dzidzo yakafanana neyevamwe zvisinei nekuti zvii zvaanotenda mazviri.